Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, February the 28th, 2023. I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about voter mobilization and registration ahead of general elections that President Emmerson Mnangagwa is expected to announce anytime soon. Political parties, including the ruling ZANU-PF and the Citizens Coalition for Change, or CCC, Zimbabwe's biggest opposition party, are out in full force urging people to go and register for the high-stakes election. Youth civil society groups are also out knocking on people's doors, with some offering incentives such as free food and transportation for those wishing to go to registration centers and register. Tonight, we are talking to some of those organizations, and next week, we will be talking to political parties. Litshona njani Zimbabwe omuhle, siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sixoxa ngohlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokukhuthaza uzulu jikelele ukuthi ayebhalisa ngobunengi, kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Lamhla sixoxa labenhlanganiso ezizimeleyo njalo abezombusazwe, sizaxoxa labo ngeviki ezayo. Kwaziwayi batereri beStudio 7, nasi muchirongwa che Live Talk The Connection tiri kutarisa zvirongwa zvekukurudzira vanhu zvikuru sei vechidiki kuti vanyorese kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Vemapato anosanganisira ZANU-PF neCCC vari kumhanya-mhanya mumaguta nekumaruwa vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota neuwandu hwavo. Nasi tichange tichikurukura nevemasangano akazvimirira oga uyezve vemapato ezvematongero enyika, tichange tichikurukura navo muchirongwa chino svondo rinouya. But before we dive deeper into today's topic, let's cross the Limpopo River, where a South African group is bringing films to African youth in impoverished areas with poor services through solar-powered portable cinemas. The group, Sunshine Cinema, is in 4 countries but aims to inspire more youth on the continent through African films. Zahim Kasim reports from Pankok in South Africa.
Like most villages in South Africa, Pankok has little access to power or the internet. Watching a film is a rare treat from aid group Sunshine Cinema, which brings a solar-powered movie projector and speaker to poor, remote areas. The group also provides jobs to operators like Larata Atlawa, who says that African films they select are not about entertaining, but inspiring.
After viewing a movie, you realize, the way I might have been doing things might have been a little bit offish or might have been wrong. And then it changes your perspective drastically to say, I can actually be a better person in my community. I can actually go out there and be the change in my community.
South Africa's government says nearly two-thirds of youth under 24 are jobless, raising the temptation of crime, especially among young men. A boys' mentorship program hosted today's film, Riding with Sugar, a South African film that tackles the issue of xenophobia.
Events like this are important because they help us to know which part of the future we want to be a part of. A future whereby we can eliminate all racism, all xenophobic attacks on foreigners, you know, and we just want to be a better version of humanity.
Sunshine Cinema, which runs on donations, started a decade ago in South Africa, but has since spread to neighboring Zimbabwe, Zambia, and Malawi. They are ready to expand further across Africa, says co-founder Sadal Willow-Smith.
We would love to expand into other African countries. We believe that we have a model that can really work because we are addressing youth unemployment at the same time as working in distribution. The young people that go through our program receive rigorous training in impact facilitation. So they're coming out of this program with a lot of soft skills as well as a lot of skills that can be transferred into the workplace.
Sunshine Cinema says their goal is to spark conversations about issues that affect Africans. They also offer an online course for anyone in a developing country with scholarships for those who cannot afford it on how to use media for impact. For remote communities like Pankop, the impact of the solar-powered cinema is to bring hope for a better world. Zahir Kasim for VOA News, Pankop, South Africa.
And now back to our main topic. In Harare especially, large crowds have been popping up lately at registration centers set by the Zimbabwe Electoral Commission, with some complaining they are spending a lot of time in line. Here is 19-year-old God Knows Geoffrey talking to Studio 7's Frank Chikore at a crowded registration center last Friday. Godfrey ari kuchema chema nekunonoka kwezek kunyoresa vanhu nekuti kwakange kwakazara pa registration center iyoyo.
Ndona zvakakonzera kuti ndiye zvobota kuti tisuma youth anofanira kusomzera nyika tofanira kuzova patimire tofanira kuzokuti.
Saka tikatarisa mafambisirwo ari kuitwa zvino pana pati ngati masvika nguvai uye zvino zviri kumbofamba sei pano.
Kutizoti zvifamba sei pana pazvitongoziva bosi pana patasvika zvema 6 bati tichiritangobata line zvitongoziva tofamba sei tongonaona tichingomhanya mhanya malaini achakungozara.
Saka chamunofunga kuti chingaitwe chii kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kuregista kuvhota vakwanise kuregista kuvhota?
Ndaitofunza kuti pamwe wotouya kana kuri kumalocations kwatogara wongoisa zvimakuzva kuti totongoregistera kuriko kumalocations.
Sei muchiti muregistere kumalocation?
Kozvino zviri easy vanhu vanongoora kuti makatakangoti yo location neimwe imwe ine senda yekuregista vanhu vanongokasika kuti asei kusevhwa nenguva watodzokera kudzimba.
Frank Chikore akataura zvene mumwe wechidiki uyo anoti Zek inofanira kukoshesa vechidiki pakunyoresa kwayo zvikuru sei avo vari kunyoresa kekutanga kana kuti ma first time voters.
Ndaichiti vese vanotanga kuregista ka tongoti dai vari kutanga kuregista kuno vachangosoma 18 years vangokasika kusevhawo sezvo iri first time yavo ndovazowanawo tasi kuvhotawo une zvakanaka ndokuti zvinhu zviite fast nekuti vamwe vakuru variko vakushaisa vai vechidiki vachangotangawo kuregista mukana nekuti vawane kuregista kuvhota kuti vazokwanisa vanhu vachivhota.
So ungatarira kuti mapano masvika nguvai uye zvinhu zviri kumbofamba sei?
Pano tasvika na 6 dzemakusini but nanhasi hatisati tasiya kana kupiwawo manhamba hatisati apiwa hatisati ndovhinvinidza kuti hatisi kuwana nguva makusini hatina vana chataja saka tamuchama nzara kunoku ndosaka taugaya kuzokera kumba nokuti hatisina mari yekuti tinge tikakuwanawanga tichidya tisiwene kuti tibate nhamba sati tongotai vakwanisa kubatsira vanhu nechikafu vadyawo vakwanisa kumirirawo manhamba avo vakwanisa kuzowanawo regista kuvhota.
On its part, the Zimbabwe Electoral Commission admits there are few voter registration centers and that some people have to travel as far as 150 kilometers to register, especially those in small towns and rural areas. And now to help us discuss this issue, we are joined by Project 4263 Director Yangasen Matete, Ngovizita Donga of the Zimbabwe Christian Alliance, as well as Dr. Kuzwanga Zuore of the RIP initiative, which stands for Register, Elect, and Protect. Welcome to Studio 7, gentlemen, and thank you so very much for joining us. Let me start with Mr. Matete. We are told registration centers are recording high numbers of people registering in Harare these days. Mr. Matete, what are you observing as an organization?
Thank you, Mukoma. Yes, indeed, it is true that state offices are currently overwhelmed by people who are going to register reporting their numbers. So what we are observing on the ground is that many young people spend a lot of hours in the queue trying to register to vote, and some of them actually end up leaving, because we know that our current economic status, that most young people actually spend us, to be honest. So they do not have a lot of time that they can spend in queues. So we are currently trying to talk about the electoral commission that they actually come up with their registration information there so that they can be able to register as many young people who want to register to vote. Most young people actually desire to register to vote. They want to participate in the entire monarchy meeting. What they have noted also is young people that these power cuts that they are facing, unemployment that they are currently facing, issues of inflation, issues of poor wages, all those issues that they are facing, poor health delivery, poor wages, lack of refuse collections, lack of clean water, is actually a polling issue. So the young people want to take all their problems to the ballot box, but unfortunately they are being denied this chance to take their issues to the ballot box, because the Zimbabwe Electoral Commission is not coming up with the people, is not decentralizing registration centers so that young people can actually register to vote. It's actually better in our that young people can actually go. There are some places where young people can actually not afford to go to register to vote. Because we know that if you are in the area for you need to register to vote in Wange, where you travel 100 kilometers, which is 12 kilometers to and fro, and you need around $20 to go there. So across the country, many young people want to register to vote, but because of various reasons, we are not able to. So we are actually trying to force them to do their constitutional obligation to register people to vote. So we are currently negotiating a person to take, but we also come to a time where if they fail to actually do their constitutional duty, we also initiate other states such as legal challenges. So we believe that they should actually carry out this mandate. Now that they are done, they have the limitation processes. There's nothing that is holding them up to actually do a proper voter system list. Because these are still dead at that list. Many young people did not have national identity cards. Now many young people have acquired national identity cards. So it's time that the Electoral Commission do an extensive voter system list.
Thank you there, Bama Tete. And coming to you, Ngqobizita Tongang wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. In Harare, Ngqobizita, uyezwa kuthiwa these days hayi bayagcwala abantu kuma registration centers. Kobulawayo kumi njani, kuyini elikubonayo?
Siyabonga kakhulu Ntunga, siyabonga ukuzwa uhlelo lwanamhlanje. Siyananzelela ukuthi eHarare yebo amanumber ayaqhela abantu abarejistayo. Kobulawayo singathi abantu balutshwane abahamba ukuyarejista ngenxa yezizathu ezilandelayo. Okokuqala, isenta lapho kurejista khona isendaweni engathi iphandle kwedorobho ngisayo. Okwenza ukuthi abantu abaningi bengakwanisi ukuthi bahambe beyerejista khona ngayo. Then okwesibili, I think okwenzakalayo ukuthi inani labantu bakobulawayo abancane abakwanisi ukuthi bethiye imisebenzi yabo besiya rejista ukuyavota.
Ukhona Tom.
Iningi labo bafisa ukuthi benze imisebenzi yezandla kunokuthi beyirejista ukuvota. Kodwa kungasenani kulenhlanganiso eziningi kobulawayo ezilohlelo lokunisela abantu abatsha ukuthi behambe beyirejista ukuvota. siyananzelela ukuthi ezinye zalezo nhlanganiso ziyanika abantu imali zokugada kwenza ukuthi bekwanise ukuthi behambe beyerejesta. Kodwa ngombono wethu sibona ngani inani labantu bakobulawa abarejestayo lisaselincane kakhulu. Yabo.
Yebo, siyabonga. Ntonga, uthi wena i-registration center yakobulawayo ikhatshana iphandle kwedolobho ingaphi kahle kahle?
Siyabonga, i-registration center isefamona. Okusho ukuthi umuntu ovela endaweni njengase-Country Park udinga imali ugadakakile ukuthi ekwanise ukuthi erejiste ukuvota. So ngakho-ke kwenza ukuthi abantu abaningi bengathakazeleli ukwehlukana nemali yabo yokuthi ese-Country Park engene edrobheni esuke-edrobheni egade futhi kabili efamona uyarejista ukuyavota. So kwenza ukuthi abaningi bengathakazeleli akube behluleke ukuyarejista ngenxa yalolu hlupho.
Hayi, siyabonga mnumzana Tonga, aqhubeka ubambile. Ndizoke kwamuri vamathethe as we wait for Takuzwanga Zwore. I'm sure my producers are trying to get in touch with him. Vamathethe, ndakataura nava Jasper Mangwana vanova mutauriri weZEC Masvondo Mashoma Pfura vachitauraivo kuti muzimo wenzvimbo hongo nyaya yeVictoria Falls people have to travel 100 kilometers to Wange. Asi vamangwana vanga vachitaura kuti kune dzimwe nzvimbo where people have to travel 150 kilometers to go and register. And here we are tasarirwa ne a few months before we go to elections in July or August. Asi vanhu vachiri kuchema-chema nekuti nzvimbo dzekunyoresa dziri kushota. Sei hurumende kana kuti ZEC isinganyatsokoshesa nyaya iyi semaonero enyu?
Maonero edu ndeyekuti democracy is now being commercialized, it's now being privatized. Where only those with money are supposed to enjoy their rights, which are necessary to the constitution, which says that everyone has the right to access they are right freely. So what we are seeing is that kana usina mari hauswasa kunge uchiregesa kuvhota. Kune dzimwe nzvimbo dziri kuti vamwe vanhu vanotofamba dzvimbo dzinemhuka. For example, nzvimbo yakaita seChurch North inzvimbo inotori nemhuka, kana kune vakadzivana ward 20 kune mhuka neine. Saka kutotinoregesa kuvhota kufanwa kukwira mota dzinokwirana 10 PM unotwa kuchiregi mutauri na 10 AM mangwana acho. Saka hazvii zvingakwanisiki. Zvikuona tekuti ikodzero dzevanhu dziri kurambidzwa nehurumende through ZEC iri kutora kodzero dzevanhu kurambidza vanhu kuti vange vachindiya vatinoti marights avo zviri pachena asina kutengeswa. Saka tangofara ndise kuti kodzero yekuvhota yangosiyiwa kune vane mari zvedza rikwanisa kukwira makombi o varikwanisa kunge vachikwanisa kutakura vanhu because kana tichitaura kuti muzimbabwe mune more than 3 million usiya kuchipuke ripoke charegisa kuvhota yet there are not enough centers to cater to those young people. Even Super Weekend, the sisters are elected to Nigeria, but it's actually more than 38% of young people who are to vote. In Zakatika, because the Electoral Commission is in Nigeria, I found that there is no caravan. But in Zimbabwe, we find that the moon, I think it's a good story for the non detail register for the Kufu Wange. Kukuti unwe munu mpeyo wake kwa mkwete, akata mbose, tani naka na kutawe wange, atende kusi, anama liyato, ekonomi eda ite mberi wana wafunda kuma basa. Kukia tuku wona yifunduze kuti government, kana tuyurumende, second public, kana tuyurumende, second public, ya kutenge sa kujere jivano, ya kutu kana wafunda maare, wafunda kujere sa 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 kujere want to leave no one behind, but you can never come in a while. No, go up at any while, and I mean, why was that? Thank you.
Thank you. Then, Dikubate Muromova, Matete will come back to you shortly. Tinawa Matete, Nava no visitor, Dong Ave Zimbabwe Christian Alliance. So, Matete and the project for 263. uyezve tokurukura nenyaya ye voter registration sikhuluma ngendaba ye voter registration ngakhulu sikhangela abasakhulayo ukuthi bayabhalisa na njengoba ukhetho solusondele. Thank you gentlemen, and please do stay with us as we go to a short break.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about voter registration and mobilization, especially of young people, ahead of general elections this year. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Now, going back to our guests, we have Ngovizi Tadonga of the Zimbabwe Christian Alliance and Yangasen Matete of Project Vote 263. Tadonga, si kangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo laba ukuthi babhalisele ukuvota sisiyemuva. Abantu bebemadolonzima, especially bona abasakhulayo, ubumtshela umuntu umkhuthaza ukuthi hambe ebhalisele ukuvota, akutshela ukuthi eyokuvota angingeni njalo kangisoze ngivote ngoba akula lutho oluzatshintsha, iZANU-PF izaqhubeka ibusa kula tshintsho oluza kuba khona. Nxa libakhuthaza abasakhulayo kathesi Tadonga ukuthi bayebhalisa, yistori bani abalitshela zona labo abangaba besala ukuyabhalisa?
Okay, siyabonga. Ndingakaphenduli umbuzo wakho, bengifisa ukuthi ngazise uZulu ukuthi thina uhlelo silenzayo thithi ngesilungu lu-nonpartisan. Nxa sikhuthaza abantu abatsha ukuthi behambe beyevota, asinxwanelanga ukuthi siphakamise uhlangothi oluthize. So ngezinye sezinto esizenzayo, esesiwubonile njengenhlanganiso yokuthi from 2018 up to kathesi abantu abatsha sebengani sebelithakazelela kancane uhlelo lokuyarejista ukuyavota. Kungenxa yani? Kungenxa yokuthi indlela osowukhulumiswana ngayo nabantu abatsha selutshiyeni kula kudala. These days kulalokho kuthiwa yi-WhatsApp, okuba khona le creative training kakhulu. Uyananzela ukuthi kwesinye isikhathi njengenhlanganiso, lezinye inhlanganiso ezifana nezethu ziyakhuthaza abantu abatsha through ama-sports, zikhuthaza abantu abatsha through ama-competitions. Lokho kuyenza ukuthi umuntu omutsha ethakazelele uhlelo lokuvota. Akusafani nakuqala ukuthi nanxa sasikhuluma ngokuvota kumbe urejista uvota, abantu babecabanga ukuthi luhlelo lwabantu lapho kuliwa khona kusiba lobudlawudla ngobuningi. Kodwa these days abantu abatsha sesinendlela ezithize esibafinyelela ngazo. Kwesinye isikhathi akumbe ngathi isikhathini esiningi akusela physical awareness eyenzakala kakhulu. Okuningi sokusenzakala through i-social media, o-WhatsApp, o-Facebook, o-Twitter ngale. So kusiba le-engagement ebakhona kakhulu labantu abatsha. Labo sebebona ukuthi hhayi, nxa kunje so ufite uhlelo lokuyarejista ukuvota lu-right, akula buzwanguzwangu obuningi.
Mhm.
Yabo.
Siyabonga vamatete ndizoke kwa muri imimi se Zimbabwe Christian Alliance, of course you are also non-partisan murongo kurudzira vanhu vese kuti vanonyoresa saka pane vamwe zvikuru sei vechidiki vamuri kusangana navo here vano vari kuramba kunonyoresa uye zvende zvipi zvikonzero zvavari kupa
chokutanga tingamirini ndinotonge for specific not about Christian Alliance then ndichipinda mupfungwa yenyu ichokwadi vechidiki varipo vamwe vachivika kudhauta kuti kukota kunobva kunochinda asi isusu basa ritinoziva kuti vana vembo havasunoemisiwani vechidiki vari kuenda vachisunura mbichana mbichana ndosaka muchiona kuti manaini kana mitsetse yevanhu yainge ichiita ichiwedzera kunzvimbo dzinosva kuvhota tiri kushanda ground tisingaitwi sevechidiki vari tichikurudzirana kusevesa kuvhota inyaya yekuti mashure uku kana tisingawaniwi kana tinge tichitaura tiri tega sevechidiki hatinoti peer to peer civic education yekuti tinenge tichigara tiri tega kuti wai zvakakosha kuevesa kuvhota saka iye zvino izvi vechidiki taakunda achivhurika meso taakunda achiona kuti zveshuva matambudziko atikusangana nawo ese aya anokonzera nekuti tinenge tisingavhoti saka taakuda chaiko kunonyoresa kuvhota vashoma vedu vachivikanika kudhauta asinoimba kuti panonosvika maelections vaitishivavo vashoma vachinenge tatokotati vakonvinza vandonyoresa kuvhota inyaya yekungoti pane zvimwe chete havasikwanisa kuenda nenyaya yekuti nzvimbo dzana dzakati rebei ende neya dzemakiwi asi chandida kuimisa sehunhu rezimbabwe nechekuti ground tiri kushanda ende ground rakasheka thistime vechidiki vari kubuda neuwandu hwavo vandonyoresa kuvhota vakamirira sarudzi richauya muna mugore ino maybe kuna naaugust ikoko vechidiki vakatodzimirira tiri kuti zvose vechidiki tichazodhakwa after tandovhota nekuti kana tikakavhota upenyu hwedu hunobva hwadhakwa hwechese saka isu vechidiki tiri kutoda kunovhota vechidiki tiri kunobuda tinongokurudza kuti vekidei yavhurawo masendes ayo kunzvimbo dzatinogara tisatambura kune tichifamba nekuti hatina mari dzetransport
thank you vamatete ndikubate muromo ndimbotora emutereri we have Marcus ari kubotswana good evening and welcome to live talk hallo Marcus uri kutinzwa uyasizwa okay taurisa henyu tipewo pfungwa dzenyu makanonyoresa here kuvhota
kuvhota hatitati hatititasika kuenda kunonyoresa izvozvizvi zvikunei kuenda kuzimbabwe
kasikai mochana bhazi rapfuura ka
aiwa tiri kumira kuatiati mukomana apindi haagorema tikuita zvekumira tiita zvekutamba
aha muri kuenda riini kunonyoresa
ndikuenda ipapapa musesaradhei
musesaradhei saka mungada kudii kuti chii kune vamwe vangava kubotswana ikoko kana kusouth africa vasati vanyoresa
hai ndikurudzira kuti veruzhinji rwedu ngatiendei tinonyoresa kuvhota kuti tagare mumasango kugara mumasango akuzi kuda kuda kutiridza nhamo kuzimbabwe nhamo yacho iri kukombeswa nesu tikutadza kuenda kuvhota kumirira nyika yedu
haiwa tinotenda zvikuru mukoma Marcus nekupinda muchirongwa
haiwa tinotenda ndiro
That was umlaleli uMarcus osibambe ekwele Botswana utiyena hayi yena kaka abhalisele ukuvota kodwa uyathembisa uthi ngomgqibelo nje wayona le iviki ulubhekise ezimbabwe ukuyabhalisa and isikhathi sesidliwe ngumangoye nguva dzafamba veduwe I would like to say thanks very much to Project 4263 director Youngerson Matete and Ngqobizita Donga of the Zimbabwe Christian Alliance. We were also scheduled to have Takudzwa Ngadziwore of the organization Inonzichi.